Dano rakatorwa nePSL rinoreva kuti chikwata chenhabvu cheMutare City Rovers chikwanise kushandisa nhandare iyi kudzamara yagadziriswa sezviri kudiwa nePSL. Izvi zviri kukonzera kunyunyuta kwevatsigiri vechikwata ichi. Icho chinozivikanwa nerekuti Magusha. Nhandare iyi inonzi ine makomba zvakare inofanirwa kunge ine chivakwa chakapoteredza nhandare yacho. Kumbovharwa kwese kubva stadium kwapa kuti Mutare City Rovers itambe mitambe yayo kugwanzura stadium muHarare kudzamarasa kubva stadium yagadziriswa sezvinodiwa nePSL. Mumwe wevatsigiri vechikwata cheMutare City Rovers vaIsrael Zulu vanoti PSL yavabata nekuseri kweruoko sezvo vange vofarira kudzokera kwechikwata chavo munhabvu yepamusoro munyika.
Zvaita PSL yacho atotishashira ndekusakubva because tata neumuti tukuti tikaoni premier muno mamutare. Tatatofara kuti no Magusha zvaapindawo takuonawo premier. Right, tikatarisa magrounds ari muZimbabwe. There's only one ground muZimbabwe basi inogonawo kudzi kunotambiwa wavo iyo bora rePSL. Ground racho iroro riri pa FC Platinum ndiro basi kumandawa stadium. Not kuti anoita kutoita utsinye kwarurira because zvikuitika muZimbabwe takutitirana utsinye nekubhora nekubhora kuti bhora redu rekwaMutare maimbobvumirei kuti bhora racho first petaimotamba Division 1 kuti anga achimbotambira muSalva Stadium. Mwere makatomboramba kuti ano haafani kutambira mumubhozi hamudini hamuiti. Mashona hatikatitori timu yemaMutare kuenda koitambisa kuHarare tinosapota sei.
Mumwe mugare wemaMutare vaEric Chaipa vanoti havaoni chakaipa nenhandare yavo yesakubva
nemhaka iye ari kudaro because I premier iyoyi Magusha akatambira muSalva Stadium tikawinina muSalva Stadium and
nhasi
moto azviti. Is it fair? It's unfair. Already nguva ndabva kudanga mvura ndapfuura ndichiona paine anhu anga asvitogadzira chijura uye moto hamuiti seisi. Matimu acho mazhinji maakuti imimi Mutare City Rovers yobva muno muenda kuHarare. Isusu tichida kuenda kuionawo manje tinoenda nei manje no it's very unfair ngaone zvekuita ikoko chiyangwa namwako beware.
Mugari wemumusha wechikangava Peter Kumbula vanoti havaoni chakaipa nekuti nhandare itange yagadziriswa sezviri kuitwa sezvo izere makomba nemakomba uye isina jurawo.
Hazvitori raiti ngatanga agadzisa ground haritiba because rakadhakwa ground makomba akazara mupa premier haritiba ground plus kwese kumajira wakafa meso mapana kana charombogadzirisa dai akatanga kugadzisa kudhara ringadai ra raiti saka kana rikakondemwa ndokuti ambogadzirise pamwe zvingaita nani.
Mushandi wekanzuri guta reMutare muzvare Elizabeth Sivanda vanoti vanotarisira kuti mukupera kwemwedzi wakurume kana unotevera wacho vanenge vapedza basa rekugadzirisa nhandare iyi.
Mitambo inongaboniswa kuHarare but izvozvo zvitaita ready kuti mitambo inenge ichidini ichizoiswa ngoti ground rakugadziwa by mid March or April zvinonga zvanaka zvain process.
Nhandare yesakubva inoshandiswawo nezvimwe zvikwata zviri muDivision 1 Eastern Region zvinosanganisira Buffaloes inova timu yemasoja uye Tanex timu yeveprisons. Nhandare iyi inopinda vanhu zviuru gumi nezvishanu kuti izare. Ndakamirira Studio 7 maMutare ndini Lloyd Damoyo.